manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikumi 9 2019 makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inokunda musarudzo by-election yekanzuro yekadoma ZANU-PF ichipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga.
Katanga kunzvova nechimboma changa vainacho vanga vane mamachetsi muhomwe mamwe anga asitombori muhomwe vanga akabata maoko ende vanga vakawanda vakomana vachona.
Asi vakakundwa musarudzo iyi uye vari nhengo yeZANU-PF vanyambo vanoramba mashoko ekuti bato ravo raiita zvemhirizhonga. Tichakupaiwo zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yakakunda musarudzo by-election yekanzuro yakadoma yakaitwa nezuro bato reZANU-PF richipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga. Asi nhengo yeZANU-PF yakakundwa musarudzo idzi inoramba mashoko aya. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhengo yeMDC Alliance amai Shora Ichwara vakawana mavhoti mazana manomwe nemakumi masere uko vaLloyd Nyambo veZANU-PF vachiwana mazana matatu nemakumi matanhatu nerimwe. Sarudzo dzanezuro dzakaita mhirizhonga pane imwe nzvimbo yekuvhotera yepachikoro cherimuka 1. Amai Chiwara, mudzimai wevaimbove kanzuru wemuwadhi iyi vaMichael Gore avo vakabviswa kuva kanzura nekuda kwekubatwa nemhosva yekukonzera mhirizhonga munandira gore rino. Amai Chiwara vanoti kukunda kwavo mucherechedzo wekuti vagare havana kufara nekusungwa kwemurume wavo vaGore.
Wadhi 2 chandinoda ndechekuvatenda nezvinhu izvi zvavakaita. Vakaratidza kuti baba wavo vanova kansela Gore kana toti alderman Gore vakarwadziwa nekusungwa kwavakaitwa vachiendeswa kujere vachipikira mhosva yavasina kupara. Apa vana vakanyatsoratidza kuti tarwadziwa asi wadhi tichaidzosera. Endezve kunominatwa kwandakaitwa kuti nditi vana vakatofara. Vazhinji vacho ndo vakafara kuratidza kuti dai vanga vasina kufara ndifunge dziri zvaizobuda zvakadai.
Vanoti kukunda kwavo kwauya nemuseredzero wekushungurudzwa nemapurisa pamwe nenhengo dzebato reZANU-PF.
Inini panguva yekukampena tiri vanhu vaya vaya takanga tisiri sefi. Nekuda kwokuti tine pamwe pano pakanga pakungofremewa nyaya ukapinda uchitiko. Vachikampena vana vakanga vakunzi matituka mapurisa achingoendeswa nyaya dzichiendeswa kumapurisa. Saka CID rakanga rakutodini rakungonzi kutambira nyaya dzongonzi isusu tiri kuvashungurudza vanhu veZANU-PF of which isusu tasingavadi tasingambovashungurudzi. For example pane musikana anonzi Bevale wandaifamba naye ndichibva kumariro. Ndakazopedzisira ndonzonzi Bevala tuka vamwe mai vachiwacha t-shirt yavo bhati yetu anga hapana paakambotuka.
Mumwe wevakarohwa nezuro uye vari nhengo yeMDC amai Tendai Kokera vanoti vakarohwa nemboma muviri wose nevanhu vainge vaine mazipanga kana kuti mamaches.
Vakatanga kundirova nechimboma changa vainacho vanga vane mamachetsi muomwe mamanga stombori muomwe vanga kabata maoko ende vanga vakawanda vakomana vachona saka ndomaitikira zvakaita yayo so vandirova takabva ndatsvaga imwe wei yekuti ndiende kupolling station ndokunoudza mapurisa kupolling station ndozvaitika vakati isusu basa redu nderekugadha mupremisi noti zviri kunze kwepremisi ndikati but munogadha chii mupremisi kana vanhu vachiona varifanira kuzovhota vakutadza kuuya kuzovhota heiti is their right kuti vauye kuzodi vauye kuzovhota zvikanzi hadhispo arichi aripo dhispo akatomira kunze kwegedhe rechikoro chaivhoterwa ichocho pakatodarika futi imwe mota yachona yevakomana yemabhemba nepamberi pake but iye angasingazivi angasitadziwonawo mota dzachona idzodzo saka ndofunga hana kuzivawo kuti chii ndomota dzachona
asi nhengo yezanup f yakakundwa vanyambo vanoti vagore avo vakabudiswa mujeri nechishanu ndivo vakakonzeresa mhirizhonga apo vakatenderera nzvimbo dzekuvhotera Wadhi 2 ine vanhu vakanyoresa kuvhota vanosvika zviuru zvitatu. Bato rezanupf ragara ndiro rinosimbokunda musarudzo dzemabaielection dzakawanda dzinoitwa munyika. Ndakamirira Studio 7 kukadoma ndine Ata Chigoriwa.
We love you. Saverio. Yeah. It's a pressure. Now we're chifty. My Instagram.
Yeah. Na father my sister. Na father munu wese my sister. Doro tadira bazita father bari bazita father. Kana my ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini noitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dance of Fada. Makatera Studio 7. Waya
waya. Muza waya waya.
Hurumende iri kukurudzira zvizvarwa zvayo zvinogara muBotswana kuti zvitenge mabhizimusi kumusha nechinangwa chekusimudzira upfumi hwenyika. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Hurumende yava Emerson Mnangagwa ine urongwa hwekukwezva zvizvarwa zvenyika zviri kunze kwenyika kuti zvitenge mabhizinesi kumusha senzira yekubatsira mukusimudzira upfumi hwenyika. Umwe urongwa uhu wakaitwa neZuro Mugovera muguta guru reBotswana kumusangano wakapindwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muBotswana. Vachivhura musangano uyu zviri pamutemo, mumwe mukuru mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika nekutenga nekutengeserana, amai Pevelini Musaka, vakati chinangwa chemusangano uyu ndechekukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana kuti zvitange mabhizimisi akasiyana-siyana munyika.
Takatumwa nevakuru vedu His Excellency President Comrade Emerson Mnangagwa, President of the Republic of Zimbabwe. Vakatituma kuti tizoita engage madiasporans vari kuno, maZimbabweni, vana veZimbabwe nemhuri dzavo vakura vari kuno, vamwe vacho vari kuuya kuzoshanda asi vachidzokera kumusha. But tauya kutizotaura navo tinzwe zvichemo zvavo tione kuti tingabatsirane sei kuvaka nyika yedu yeZimbabwe.
Vakafanobata chinzvimbo chemumiriri weZimbabwe muBotswana amai Margaret Ruparanganda vakatiwo musangano uyu wainge wakanangana nekuvandudza upfumi hwenyika. Sachigero vesangano reZimbabwe Residents Association vamaike lokurwa kumire vakati hurumende inofanirwa kugadzirisa zvimhinga mupinyi zvinosangana nevanhu pamabhodha.
Zimura nemadepartments ma tinofanira kushanda pamwe chete kuitira kuti kana munhu achisvika pabhodha zvisave zvisanetse kuti ndiri kuenda kumusha, munhu afarire kuti ndiri kuenda sa zvinhu zvangu kumusha. Saka izvozvo panofanira kuti pagadziriswa.
Mashoko avakurwa kumira akatsinirwa navapochi tate vachiti hurumende inofanirwa kusunga dzisimbe mukugadzirisa dambudziko rekusabatwa zvakanaka kwevanhu vanoda kuita mabhizimisi munyika.
Chidova nacho but zvinoitika on the ground zvakasiyana zvikabviswa zvatiri kutaura zvese izvozvo then upost tinopinda but at the moment it's very difficult to go in zvikunetsa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakapinda mumusangano uyu muzvare Pretty Ganyani vaudza Studio 7 kuti hurumende ikarerutsira vanoda kuita zvemabhizinesi muZimbabwe nyika inogona kubudirira.
Kana vasina kutiitira zvavataura muzuva ranhasi tichawanenga tichidzokera kwavari tichizoti zvamakataura musi uya hazvisi kufamba nemazvo sei nekuti zvinhu zvatiri kunyorawo pasi.
Munyori mubazi rinoona nezvekushanyirwa kwenyika vamonesu munoda vafa vanoti hurumende iri kuita zvese zvainogona kugadzirisa mamiriro ezvinhu munyika uye ndima iri kuoneka.
Tiri kuti tikatarisa nhamba yavanhu vanouya kuzoshanyira nyika yedu, tiri kuona iri kukura. Gore rapera ndo kwatawana nhamba yakakurisa kutanga kubva paindependence. Takawana 2.578 million people vakauya. Saka isi tiri kutipapa mukana kuti vanhu vaite mabusiness ekuvaka mahotera, mukana wamalodge, mukana wamaguest house.
Hurumende iri mubishi rekuumba bazi izva richabatsira vemabhizimisi kusima mari dzavo munyika reZimbabwe Investment and Development Agency Bill, iro rinotarisirwa kurerutsira vanoda kutanga mabhizinesi munyika. Urongwa vakaitwa nemugowera waitsigirwa nesangano reEuropean Union rakabatana nereUnited Nations reInternational Organization for Migration kana kuti IOM Development Fund. Pakawana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980, Zimbabwe yaiwa nyika yairemekedzwa zvikuru sezvo upfumi hwayo hwainge hwakasimba. Asi nekutadza kutonga zvakanaka kuhurumende pasi pevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, upfumi hwenyika hwakatanga kuenda kumawere kumakore kuma1990s. Izvi zvakazoipisisa muna 2000 zvichikwira, apo hurumende yakatanga kubvuta mapurazi evachena, izvo zvakapa kuti upfumi hugwadame. Nyika yakarasikirwa nevashandi vane unyanzvi, avo vakabuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro. Mabhizinesi akatangawo kuvhara, vanhu vacharasikirwa nemabasa. Asi vamunangagwa avo vakatsiva vamugabe mushure mekubviswa pachigaro nemauto muna mbudzi 2017 vanoti hurumende yavo ine chido chekuburitsa nyika mumadhaka mairi. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti Zimbabwe haikwanisi kubuda mumadhaka mairi kana hurumende yavamunangagwa isingaremekedzi kodzero dzevanhu pamwe nemitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muno muGaborone, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuSudan ashandisa utsi hunokachidza mukuparadza vanhu vanga vachiratidzira mukota guru reKhartoum, vachiti vanoda kuti munyika umu muve nehurumende isiri yechiuto. Mazana ezvuru zvevanhu vafora migwagwa yemukati meHong Kong nhasi vachiratidza kusafarira kwavo mutemo uri kuda kudzikwa uyo unobvumidza kuti vanhu vaendeswe kuChina kunotongwa, izvo zvakonzera kuratidzira kukuru kwazvo kuutungamiri hunotsigira utongi hweBeijing kwemakore. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Kwazwai, mwuri ya Zimbabwe, ndino mkamishira mchirongwa chedu cheve chidiki. Chandino kupakurai, sondo rega rega, ini ndini Mike Hove. Na asa mchirongwa, tine urukuro na wa Moses Mbimbi, ve kambani ye Friends of Education Africa. Ababa ni chirongwa chakananga na kubatira ve chidiki, munyika. Gatiende kuna wa Mbimbi, kuitra kutinzwe zizere. Wa Mbimbi, ndino mkamishira mchirongwa mkoma zhurukufambe.
Ndinofara mkuu Mike, how are you?
Mushe, kana mchifara izi nesuwa tukufara.
Tukufara, zakanyanya, zikurupe iti, wana mkana ukurukura ni mkudai. Mwenye mchijama sae sae.
Dizo, Mbimbi. Right, saka ndimika mune kambani ya kananga ya nukubatira uchidiki mnyika. Ti uzeiwe zere pa msorope kambani yenyu, uye ze zirongwa zamuhi nazo za kananga ya nukubatira uchidiki mnyika.
Friends of Education Africa I organization kana kuti urongwa watinawo watinobatizana nevechidiki zvikuru sei vari muzvikoro kasedza zvikoro vakagara kudzimba vari mumakereke vamuri mucommunity vakasiyana siyana zvatinofokata nazvo kunyanya tinotaura nyaya yecareer development. For example, tinotaura nemwana ari kuchikoro ari kuprimary school when they start to develop not critical thinking skills paari kutanga kuzvikere dzake dzaakushowa kurongeka nekushapeneka kwadzinadzo mwana akufanira kutanga kuita tumwewotuma decisions tinobatsira neyatinoti career development. Vazhinji vanozononoka vakuda kuti vakuva form 3 vakuda kubatsirwa kutizwa subjects nemubereki vasina kuidentifya maareas of high passion, high competence and also high value. Saka tinobatsira nenyaya iyo. Then kune nyaya also ye leadership and life skills training. Leadership and life skills training apa tinotarisira zvinhu zvakafanana nekuti neutungamiriri hunobva pamunhu pache zvake sedunga munhu. Munhu anofanira kudzidza kuzvitungamirira iye ive rasatatanga kutungamirira vamwe vanhu.
Ndamboverenga padande mutande apo uyezve mamboibata nyaya iyo yecareer development. Patinokurukura nezvecareer development apa tiri kunyatsokurukura nezvei
career development takatarisana of course sevanhu vanenge vane urukwa hwavo tinoremekedza maprogram esati nawo asi kana tichitaura patinoti mongo weFriends of Education Africa tinenge tichibata yatinoti career development. Career development iyi tine atinoti matopic kana kuti nhanganyaya dzatinotarisana nazvo. Chekutanga ndechekuti chii chinonzi career planning. Zvakanakirei kumbofunga nekuronga nezveremangwana rako chimbori chii chochocho ndozvinozvatidzidzisa vana zvecareer planning. Echipiri tine yatinoti mindset and goal setting kusetawo pfungwa dzako nekuva neurongwa hwekuti ndingaachivhe sei plani yangu yeupenyu hwangu ndichiri mudiki.
Zvino vazhinji vechidiki munyika vari kuchema-chema vachiti munyika hamuna mabasa. Saka chirongwa chenyu ichi checareer development chinovabatsira here?
Chokwadi chaicho kuti titi mabasa hakuna zvachose zvine dziri vanhema. Munogona kundibvunza kuti sei madaro uyezve mabvunza munzwa kwanaka kuti programu yenyu inobatsira sei. Ndakushayikwa muvana vechiduku mazuva ano chiri chinonzi creativity. Pazara macopycats vaya vanoti ndingari kuita zvakati zvikatiende kutoita izvozvo. Izvozvizvi tanga tichiita magemu anonzi maindigenous game. Kungofunga pfungwa yekuti tingaite sei kuti tiwane running point sevana veZimbabwe tiwane mufaro. Macorporates akutojoinira tinovasikana vakutotoshandira vanoti uya vachimhanya vachinotsvaga vachinomaketa vachinoita sei vachinoti vachinodi tikutocreata employment.
Aiwa takunzwa zvakanaka vambimbi vanoda kuwana ruzivo ruzhinji pamusoro pekambani yenyu uyezve zvirongwa zvanoinazvo vanofanira kuenda upi?
Okay. Isusu tinowanika pakarigamombe mu50 floor. Namba dzefoni dzinoti idzo 0773585155. Tinowanikawozve pafacebook, patwitter, tinowanikazveoso pawebsite.
Aiwa vaMoses Mbimbi vekambani yeFriends of Africa Education tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa mudhara. Tinotenda.
Aiwa tinokutendai mukoma wai.
Hama dzangu tasvika kumagumo echirongwa. Ngatisanganei padande mutande apo patwitter uyezve painstagram @bigmike3 bigmyke3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzikurukure panapa pazvirongwa zvedu zvevechidiki munokwanisa kundinyorera ipapo bigmike3 patwitter. Twitter nepa Instagram. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection. Chirongwa chedu chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro ndini Mike Hove. Bye bye.
Uyo anga ari wechidiki weStudio 7 Mike Hove nechirongwa chake chinosangana chinokutarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Tinotenda zvikuru Mike. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Cooperation in a vatendi vandino shanda navo mubasara mngari vano njisisa kutivani njimbo mubasara mngari takandozi mendi fati
vatendi vano uya ere nezu nova netsa kwa muri
ya vano uya nezu nova netsa kwa ndiri vakasiana siana
zunonya nyaku netsa vatendi zvakaita sezvipi
zvakasiana uye zvine malevels zvimwe zvacho zviri so deep socially zvimwe zvacho nawo ndezvimwewo zvinongori common like my economic sectors izvozvo ndozva tinogona kushera zvimwe zvinenge zviri deep neupenyu hwavo zvimwe zvachona hatizogoni kuzipublish
vanhu vari kubuda mumachechi munofunga kuti chikonzero ichi chii nokuti tinoona vanhu vazhinji vachibuda mumachechi
vanhu vanobuda mumachechi for various reasons vamwe vanobuda because zvinhu zvavanenge vachitsvaga muchechi vanenge vasingazviwani an example kana munhu achifarira kuona achifarira zvekuprofitwa profitwa unozoona achibuda kumamainline churches akaita sesana namethodist munhu anofarira zvekuprofitwa profitwa hasindi comfortable nekuti hatiiti izvozvo kwoitawo vamwe vanobudawo for various reasons kuti pamwe pane kwaanofunga kuti kuri betawo kudarika kwaanenge achipinda
Reverend Chibuda mazuva ano upenyu hunoita sokuti netsei uku kune zvemari zvinonetsa kune kwokugara panonetsa kwozouyawo zvamabasa nzvimbo yamwari pamatambudziko ese aya anosangana navanhu iri papi
nzvimbo yamwari iri so clear baba mubhaibheri mwari vakatipisa takatosiyana tine malevels akasiyana eupenyu vanhu vamwe vakasikwa vari vapfumi vamwe vakasikwa vari varombo vapfumi vakasikwa kuti vagobatira varombo saka muchechi zvinhu zvatinodzidzisa izvozvo kuti varombo vanofanira kuwana kurarama kwavo kubva pavapfumi vapfumi vakapuwa upfumi namwari kuti vagone kubatsira varombo saka ndo nzvimbo yamwari muchechi
kumutendi anouya kwamuri ave kubuda muchechi achiti anamatira utano hwake anamatira utano hwehama yake anamatira nyaya dzemari nyaya dzamabasa nezvimwe zveupenyu asi hapana chaita nani munomuti chinyi mutendo wenyu uyu
isusu as Methodists we believe in scriptural holiness kana kuti utsvene hunobva mubhaibheri saka ndora tinonyanya kushandisa bhaibheri kuti munhu ari nzwisise so tinomutsvicha kuti mwari haaregedzi kupindura vanhu vake asi pakupindura kwamwari dzimwe nguva kana mwari paanoti titimirire mhinduro vamwe vanoona fanika aregedza kupindura nokuti mhinduro yamwari anoti yes kana iri imagen anoti imbomira kana isiri imagen ina anoti no kana kuri kuti uri kunamatira chinhu for wrong reason
pane zvamunoita here mudunhu iri kana kuti pane zvinoitwa navatendi venyu mudunhu iri zvokubatsira chechi kana kuti chechi kubatsira vanhu
kucommunity muchechi medu tine imwe committee inonzi Christian Social Responsibility committee iyoyo inobatsira vanhu vari mucommunity vanotambudzika for example izvozvi tine vana vatiri kubatsira as Methodist Church in Samba Circuit vatiri kubhadharira maschool fees nekutengera mauniforms nemabhuku infact tingangoti vana vacho ivavo vatori vana vechechi vatiri kuchengeta sechechi
mubasa renyu umu munofanira kuva neimwe vhesi inoramba ichiuya pamuri muchiita basa inoramba ichiuya mupfungwa dzenyu ingava ipi vhesi yakadaro
ini verse inongonyanya kungonditacha ndiyoyo yekuti kana tichiona vanhu vanotambudzika ngationei Ishe Jesu, nokuti vanoti wakandiona ndichitambudzika, ukandiona ndine nzara ukasandipa chokudya, ukandiona ndina chokupfeka ukasandipa chokupfeka. Kwanzi vanhu vobvunza kuti takakuonai kupi? Zvozvichero, kune mudiki wamakaona asina chokupfeka mukareka kupa chokupfeka, makaregera kuitira ini? Oti kune vanenge vakaita zvakanaka, anoti tipindai makaita zvakanaka. Makandiona ndine nzara mukandipa chokudya, mukandiona ndiri mutorongo mukandizvisisira. Voti takazviita kupi? Zvonzi kuna ivo avo vamakazviitira ivavo makaitira ini? So that verse inondidriva zvikuru panyaya dzechristian social responsibility. Church ine nzvimbo mukati mecommunity.
Kana pane vanoda kutaura nemwi pamusoro pezvamataura izvi, vanokubata ipapi?
Vanondibata pa 0772612749. Iyoyi chero paWhatsApp inoita iyoyo. Email address yangu vanogona kundipata pana schibuda@gmail.com.
Reverend Chibuda, tasvika kumagumo echirongwa nhasi. Pane mashoko ekupedzisira here amungada kupa vatendi nevateereri vedu?
Ngatinamatirei vanhu vanotambudzika, nokuti Mwari wakatiisa poetriposi tive vamwe vanhu vari bheta kudarika vamwe. Saka tivarangarire vanhu ivavo, nokuti patinovarangarira tiri kurangarira Ishe Jesu.
Aiwa, tinotenda nemashoko ayo. Avo vanga vari Reverend Stuart Chibuda veMethodist Church of Zimbabwe, Gweru District, Shamba Circuit. Tinoimba kuti mafadzwa nechirongwa chedu nhasi. Tinenge tiine mi zvekare zvondo rinouya tichiita dzimwe nyaya dzezvechitendero. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Tanonoka nechirongwa chako. Tinochitendawo chikwata cheChristlike Choir nekambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu. Munhau dzemitambo. Zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi zvamira zvakadai: Dynamos FC 0, Manika Diamonds 0, Tel 1 0, Black Rhinos 2, Mushowani Stars 1, Blawayo Chiefs 2, Wange 1, Triangle United 2. Pamutambo weushamwari wakatambwa neZuro Manheru munhandare yeStephen Keshi kuNigeria, pakati peNigeria neMawarriors, zvikwata izvi zvakaita mangange 0-0. Mutambo uyu waivewe kupedzisira mugadziriro yeMawarriors yekuenda kuEgypt kumakwikwi eAfrica Cup of Nations ayo ari kutanga musi wa21 mwedzi uno.
Takamiririra matrizi tiriko kumango madeposi kumafrasi. Jotari nongo timbisa chaiyo, iri chaiyo ichaiyo, zvizivireka nairiyo. Italian, yo, heyo, roto, madirino tangira kutoka. Ugu, 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 madirino tangira kutoka. Ugu, 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 madirino tangira kutoka. Ugu, 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 madirino tangira kutoka. Kutoka kushangu madira tigira pamusoro senge dengu urikone rako nenge ndirikone rangu rimwe ndakariona rine mavara enungu rinotangira kutoka zvaziri zveizve zvibuda wakatsikirira kune vachazonzi marundirira
kaurifa sezvo nguva yedu yapera regai chimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inokunda musarudzo yebyelection yekanzuro yekadoma ZANU-PF ichipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga. Asi vakakundwa musarudzo iyi vari nhengo yeZANU-PF vanyambo vanoramba mashoko ekuti bato ravo rakakonzera mhirizhonga. Zimbabwe yokwezva zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBotswana kuti zvidzoke kumusha kunotanga mabhizimusi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Iwe nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gift Dube.
Soku isika tisenda